manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 12/2025 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya zviri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yakazanya bhekuti mchanga idamba refu nekuti hasati yapera. Nhasi tanga tiri dare zvakare kuti nyaya yekuti atonga achibvakumba iziyikwe.
Mutori wenhau Blessed Mhlanga odzoserwa zvakare mutirongo nyaya yekukumbira mukana wekubvisa mari yechibatiso ichizeiwa. Hurumende yoshushikana nevanhu vari kugadzira zvinhu zvinonzi zvinogona kuisa utano hwevanhu munjodzi. Musangano wekurwira kodzero dzemadzimai woenderera mberi kuNew York. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Blessed Mhlanga wekambani yeAlpha Media Holdings inotsikisa bepanhau reNewsday, Zimbabwe Independent iine nepfenyuro yeHeart and Soul TV ange ari mudare repamusoro reHigh Court nhasi. Dare range richinzwa nyaya yechikumbiro chake chekuti atongwe achibva kumba. Vachuchisi vari kuramba kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti anogona kukanganisa kutongwa kwenyaya. Mhlanga ari kupomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga nekutaura nemurwiri wehondo yerusununguko vaBlessed Geza vaiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vasiye basa nekuti vakundikana. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta raBlessed Mhlanga vaChris Mike.
Yakazanya Blessed Mhlanga idamba refu nekuti hasati yapera. Nhasi tanga tiri mudare zvakare kuti nyaya yekuti atonga achibvakumba iziyikwe igopuhwa mutongo. Asi pamakakatano aiitwa zvazonzi nemutongi zvakakodzera kuti ambonozeya panyaya dzekutanga-tanga dzanga dzanyuka ozotipa mutongo wake pamusoro pekuti nyaya inofanira kuenderera mberi nemutoo upi.
Saka munotarisira kuti muchanzwa kubva kumutongi uyu riini chaizvo vamiki?
Tanzi tichachairwa nhare kana mutongo iwoyo wapedzwa. Tanga tichivimba kuti tingangodaidzwa zvara nhasi asi zvaramba. Saka tava kuvimba kuti dzimwe nguva tingadaidzwe pazuva ramangwana. Kana mutongi vataura kuti nyaya ichazotongwa nemutoo upi, ichatora gwara rakaita sei mukunzwa kwayo, tinge tava kuchiipedzisa makakatano edu navana muchichi temerero dzati mutongi anozosunungura here ndichapuwe nhau uyu kana kuti acharamba ari muusungwa. Tinoramba tichivimba kuti mukutaura kunoitwa nyaya iyi nekuongororwa kwainoitwa nevatongi ndichapuwe nhau Blessed Mhlanga achasvika pakuburitswa.
Kana muchiti pane zvitsva zvanyuka, ndezvipi zvimungatsanangurere ipapo vamiki?
Ndicharangarira kuti tichakanyora gwaro redu rakaitsanangura kuti sei tiri kufunga kuti Blessed Mhlanga anokodzera kuti atonge achibva kumba. Nezuro vana mupfuchisi vakazounzwawo mhinduro yavo vachitsanangura kuti vachiri kungofunga kuti Blessed haana kukodzera kuti ange achisunungurwa. Nokudaro pazvikonzero zvavakasimudza izvozvo tanga tichiti zvinhu zvacho hazvina kunyatsojeka. Tiri kukumbira kuti vanamuchuchi vanyatojekesa wavari kuti umbowo kana zvajekeswa tochizoenderera mberi nekudziva kwenyaya iyi.
Gweta vari nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaChris Mike vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende inoti iri mubishi kugadzira mitemo icharanga zvakasimba vese vachabatwa nemhosva yekutengesa kana kugadzira zvinhu zvinogona kuisa upenyu hwevanhu munjodzi sezvo zviri zvemhando yepasi. Bazi rinoona nezveupfumi rinoti pazvinhu zvakatorwa nezimura zvichitengeswa mumatakshop kunyanya zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvinogona kuva njodzi kuvanhu. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekukurukura nezvezvigadzirwa zvemhando yepasi wakarongwa nesangano reNational Economic Consultative Forum muHarare nhasi, mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota ehurumende nemutungamiri wenyika vaAmos Marawa vati upfumi hweZimbabwe huri kudzoserwa kumashure nekuda kwedambudziko iri.
Counterfeit products that threaten industrial growth by undermining legitimate businesses.
Zvinhu zvemanga-manga zviri kuuraya maindastiri edu nekuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimusi hazvichatengwi. Hurumende iri kurasikirwawo nemari yemitero, saka panoda mitemo yakasimba kuzotiwo kutevedzwa kwayo kuti tipedze dambudziko radzikisira upfumi hwedu.
Vanoshanda nesangano rinokurudzira kutengwa kwezvigadzirwa zvemunyika reBuy Zimbabwe vaAlois Burutsa vaudza Studio 7 kuti kudhura kwezvinogadzirwa munyika kuri kupawo kuti vamwe vade kutenga zvekunze zvimwe zviri zvemhando yepasi.
Saka maregulatory cost rematex emuno zvakanyanyisa ende zviri kukonzeresa kuti maproducts edu anogadzirwa muno aange achidhura. Saka tikukumbirisa zvikuru sakuti hurumende idzikise makosti wayo kuitira kuti maproducts edu emuno maprice adi adzike kuitirawo kutichi vanhu vasazoenda kupi kunotsvaga macounterfeit products iwaya.
Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vati kunyange vaine chido chekupedza dambudziko iri kubudikidza nekusunga nhubu dzinotengesa nekugadzira zvinhu zvemhando yepasi zvave kunetsa kuziva kuti zvakanaka nezvakaipa ndezvipi.
Isu semapurisa nevamwe vemitemo tiri kuedza chaizvo kubata vari kutyora mitemo maererano nekugadzirwa kwezvinhu zvenhema, asi unyanzvi hwedu huchiri kumashure. Naizvozvo tinotodawo rubatsiro kuti tikwanise kurwisana nevanhu ava. Kanawo tasunga vanhu ava, ngavatongwe zvinorwadza kwete kubhabhadzirwa.
Kambani yemuno yeTregas inogadzira mapoto ekango inoti yakamboita vanhu vaigadzira mapoto aya asi asiri chaiwo vachishandisa runyoro nezvese zvekambani yavo. Munhu akazobatwa kuti aiita izvi anonzi akawanikwa nemhosva asi akangoripiswa madhora ekuAmerica makumi matatu ndokubuditswa muusungwa. Kambani yeEvershop 15M inotiwo pane zvinyoreso zvange zvave kutengeswa zvichigadzirwa nematsotsi. Mabhokisi mazana matatu emabhiro aya anonzi akazowanikwa akatorwa nehurumende. Izvi zvaunza kurudziro pamusangano uyu yekuti mitemo yenyika ivandudzwe nekusimbaradzwa kudzivisa umbavha hwoitika. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukomisheni inomirira kodzero dzevatengi yeConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri vakurudzira mushandira pamwe wemapazi ose munyika.
Private sector takada kuti tishande navo nokuti isusu tinoita enforcement, asi ava ndo vanoziva manje kuti ichi kana riri drink dosi tombotora mukamuenzaniso weDelta ndo vanoziva kuti aiwa iko kwenhema-nhema iko kuchaiyo chaiyo. Saka takada kuti patenge tichifamba paipai tichifamba navo.
Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari mupepeti webepanhau repadandemutande reThe Health Times vaMichael Gwarisa vakurudzira hurumende kuti isimbe pakurwisa dambudziko remishonga iri kutengeswa zvisiri pamutemo.
Dai hurumende yasimbisa atinoti maborder controls, yosimudzira futi inonzi surveillance zvinhu zvoregedza kupinda nemumikoto, zvakare zvinoda kuti vakawanda vaziviswe kuti zvakashatirei kushandisa zvinhu zviri kupinda nemumikoto. Vanhu ngavatenge kana iri mishonga, vanhu ngavatenge mumafamasi, kana zviri zvikafu vanhu ngavatenge masupermarkets edu atinawo.
Mumavhiki maviri adarika, mapurisa ezTRP akasunga vanhu vakawanika vachitengesa zvinwiwa muHarare pamwe chete nemabhureki edzimota zvainge zvichigadzirwa pasina kutevedza zvinodiwa nemitemo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyangwe paine zviminga mpini zvakawanda zvave kusangana nemadzimai pakuedza kuti pave nekuenzaniswa kwemikana pakati pavo nevanhurume vari kupinda mumusangano wekugadzirisa matambudziko aya weUnited Nations Commission on the Status of Women vanoti vari kufara nezvimwe zvave kuvandudzwa. Izvi zvinosanganisira kuremekedzwa kwemadzimai pabasa. Musangano wegore rino wakakosha nekuti uri kuuya kwapera makore makumi matatu kubva zvaitwa musangano weBeijing Declaration wa1995 wakasimbaradza nyaya yekukosha kwekuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai pasi rose. Vachitaurawo pamusangano uyu nezuro munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakayambira kuti vanhu vakasamira semusambangwena kodzero dzemadzimai dzinodzoserwa kumashure. Vakati vanorwira kodzero dzemadzimai vari kushungurudzwa kana kutopondwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro wesangano remubatanidzwa wemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Muchanyara Cynthia Mukamuri.
Zvirongwa zviripo ndezvekuti chokutanga tiri kutarisa kuti ndepapi patakakwanisa kuwanawo zvatingapemberera pamusoro pezvitsidzirano zvakaitwa kuBeijing muna 1995. Totarisawo kuti ndepapi zvepachine matambudziko aripo ekuti achiri kufanira kuti tose tise musoro pamwe chete tigokunda. Saka zvirongwa izvi zvakarongwa kuti vanhu vose vane chekuita nekumagariro emadzimai nekufarira kuti madzimai awanewo mikana yakaenzana nevarume pamwe chete nekusimudzirwa kwavo vasangane vachiita zvipoka zvipoka vachikurukura vachitarisa kunyange dingindira regore rino nekuona zvakare kuti toita sei tichienda mberi.
Zvamunganongedzera zvamasangana nazvo mumisangano yamapinda iyi ndezvipi?
Zvatiri kuziya samadzimai gore rino ndezvekuti mikana kuvanhu vazhinji, madzimai munyika zhinji, hatisati tave nemikana yakaenzana. Zvinongosiyana nzvimbo nenzvimbo. Nyika dzakatibudirirei zviri nani mumabasa umu nemuzvinzvimbo zvokutonga, asi nyika dziri kubudirira dzichiri kutambudzika chose. Asi toda kufara tichiti pose ipapo hurumende dzenyika idzi dzose dzakaita chibvumirano chavakasaina kuti vachazadzisa zvibvumirano zvakaitwa kubva muna 1995.
Munoona here kuwaniswa kwemikana kuchizosvikawo pekuti kigedye-gedye vanhurume nevanhukadzi?
Tichapasvika pekuti munhukadzi nemunhurume vaenzana, zvinogoneka izvozvo, asi zvinogona kuti torei nguva. Chatinofanira kuti titange kugadzirisa mafungiro evanhu uye kuti tione kuti patatove tatove pachinhamo chepamusoro sesu muZimbabwe kubvira 1980 nepatatove, nokuti kwatova nemitemo, kunyange bumbiro remitemo rinadzo nzvimbo mubumbiro imomo rinotaura kuinzonzo kwemikana. Tikatarisa zvakare iyo Zimbabwe kwatatouya kuno zvekuti pasi rose madzimai aongorore kuti upenyu hwavo hwakambomira sei, iyoyo inyaya yekudoti tinovavarira kukushika.
Sachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Muchanyara Cynthia Mukamuri, vange vari parunare kuNew York neStudio 7. Vateereri tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi Updates motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Gova naine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Vamwe vakaremara vari kunyunyuta kuti vakadzikisirwa nekushorwa zvakanyanya pagakava riri kuitika munyika pamasimba evanozviti maprofita ezvemweya. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvisere.
Gakava irakatanga apo mungu anozwi Tim Profita ane mbiri munyika uye ari mutungamiriri we United Family International Church kana kuti UFIC va Emmanuel Makandiwa vakakoka mamwe maprofita madzibaba nganga nevamwe vanozviti vanooneswa kuti vaende kuchurch kwavo vanoprofita zvavaive vakaisa muhomwe yavo senzira yekuona kana vanhu ava vaive nemasimba echiprofita echokwadi. Vamakandiwa vakavimbisa kuzopa anenge agona kuzoona zvaive muhomwe dzavo mubayiro wemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica. Asi mumwe anozvitiwo muprofita mukuru vaPassion Java vekereke yePassion Java Ministries vakanyora padande mudande vachivimbisa kuzobhadhara vamakandiwa mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kana vakakwanisa kunamatira muimbi akaremara vaGreatman Gwaze kuti afambe asina wheelchair. Hatina kukwanisa kubata vaJava kuti tinzwe pavamire nhasi panyaya iyi sezvo vakanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Vamwewo ndivo vainyora pamadande mudande akaita seX, Facebook neWhatsapp vachiti vachaendawo nevakaremara vasingagone kufamba kuna vamakandiwa pamwe nevasingaoni kuti vanamatirwe vakwanise kufamba vaonewo senzira yekuona kuti ivo pachavo vane masimba echokwadiwo here. Kushandisa kwevakaremara kuratidzwa masimba mugakava iri hakuna kufadza vakawanda vavo avo vave kuti vakatarisirwa pasi nekunyombwa. Muzvare vemba yemunyaradzi vekuzvishavane avo vane usope vanoti hazvina kunaka kutamba nenyaya dzeurema.
Ini ndakaremara handifambi ndonzwa zvemuchiti here gaiti ine naye tinomutesta kuti zvari muche unokwanisa kunamatirwe nemunhu wamwari akafamba. Zvinhu zvinoti zvamoyo zvinotibata zvopedza zvotikonzeresa zvechigwere chefungwa. Ndoti ndenge ndofungisa kuti asi handisi chinhu, asi handisi munhu anokwanisa kugara muenvironment nevamwe.
Mutungamiri wechimwe chita chesangano reCovenant Church mumasvingo uye vasingaone Pastor Kafa Mugwade vanoti vanhu vanotamba nenyaya dzevakaremara vacharangwa naMwari.
Mwari havakuregii muchitamba nevanhu vakaremara muchivaseka. Mwari vanosvinurura ndopane mboni yeziso ravo.
Mumwe ari kupomerwa mhosva yekutarisira vakaremara pasi ndiva Andrew Magwaza avo vakanyora batande mudande ravo kuti vachaendesa kuna vamakandiwa chirema chiri pauche kuti varatidzewo simba ravo. Asi iko zvinovava kuimba rumwe rwuyo.
Pandaitaura izvi ndaitambo hangu, kwete kuti ndaishora kana kutarisira pasi vakaremara. Handina kuziva kuti matambira andakaita aya haana kutambirwa zvakanaka nevakaremara.
Mukuru wesangano rinomiririra vakaremara reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vakurudzira veruzhinji kuti vasatambise zita revakaremara munjuga dzevanozviti maprofita.
Tinotaura kuti hazvina kunaka zvavari kuita vanhu ava. Siyanai nesu vanhu vane hurema, tiri mucherechedzo yaMwari. Mwari anotida.
Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reNational Disability Forum vaPresident Jakarta vekuBhowera vakurudzira masangano akazvimiririra pamwe nehurumende kuita zvirongwa zvedzidziso kuvanhu kuti vasanyombe vakaremara.
Tinokurudzira masangano akazvimiririra, hurumende nevemakereke kuti vaite zvirongwa zvedzidziso kuvanhu munyika kuti vasatarisira vakaremara pasi uye vave vasavanyombe varemekedzi vakaremara nekushandisa mitauro yakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamakandiwa panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwawo divi rehurumende sezvo mukuru webasa mubandiko revakaremara mubazi rekugarisana zvakanaka munyika Dr. Christine Peter vange vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira. Asi vakaremara vakawanda vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho ekudzidzisa veruzhinji nezvekuipa kwekushandisa matande mudande mukunyomba vamwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Dini Godfrey Mtimba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakapandukira hurumende muDRC vechikwata cheM23 vanonzi vaumba hurumende yavo munzvimbo dzavakapamba idzo dzine zviwanikwa zvakawanda. Mari dzemitero munzvimbo idzi dziri kushandiswa muhondo kuburikidza nekutenga zvombo nezvimwe. The United Nations nehurumende yeDRC vanoti chikwata cheM23 chiri kubatsirwa neRwanda, asi Rwanda iri kuzviramba. Chikamu chedu chatino tarisa zvirikuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro navatsungai Nyangasa vari muHabroni kuBotswana. VaNyangasa vakaberekerwa kuShamba kuChiweshe. Sezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda vakazobudawo munyika vachienda kuBotswana uko kwavakanovhura kambani yavo yeNT Solutions inoita basa rekugadzira matenga edzimba anenge achivhinza. Ngatinzwei hurukuro yavaiita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndiri muno muBotswana ndo mandiri kurarama mandiri. Basa randiri kuspecializa naro iko zvinezvi ndinogadzira maroof leakages. Ndinoita mawaterproofing, ndo zvandinospecializa nazvo. Dzimwe dzenguva ndinomboita mabuilding maintenance, like mashops, mamalls, kana muzvikoro. Kana dzimba chaidzo ndinotomboita futi mabuilding maintenance.
Iri ibasa ramanga muchiita muchiri kumusha here kana kuti makaritanga mave muBotswana?
Basa iri ibasa randakatangira muno muBotswana. Mushure mekunge ndauyawo muno muBotswana tichitsvaga cheruviri rutatu, sezvo kumusha kwedu kwakanga kwapinda nzara. Ndakamboita zvebuilding but ndakazotanga kutozonyatsowana experience yebasa iri ndapinda muno muBotswana mushure mekunge ndajoina imwe kambani yemachina yandaishanda nayo. Saka mukujoina kambani yemachina iyoyo ndopandakazoona kuti avanhu ava tukutovaitisa mari. Isusu tirikungovashandira ndopandakabva ndabuda mukambani iyoyo ndatanga kuzviitirawo zvangu.
Makatambirwa sei muBotswana muchitanga kuparura kambani yenyu?
Tukutambirwa zvakanaka mukoma Jonga. Especially zvako zvinhu zvako kana zvinenge zvakarongeka usingatsotse vanhu ava, nokuti maTswana vakadzamara vakutrusta vanenge vakutrusta. Saka vanhu ava vanoda kubatwa zvakanaka semabatira vari kutiita zvakanaka.
Saka mune vamwe vekumusha here kana zvingava zvizvarwa zveBotswana vamuri kushanda navo?
Iko zvezvi ndine vashandi vanokwana kuita ivo 7. Zvizvarwa zvekuZimbabwe zviripo 5. Nematswana maviri vandiri kusanda navo mukati mekushanda kwandirenge chiita mabasa angu aya.
Ko mune remangwana mune tarisiro yakadi nekambani yenyu?
Ndine tarisiro yekuti kambani yedu iyi kana Mwari achinga asunungura zvake semasumukira atiri kuita muno mumu, ndinotarisira kuti tigone kuenda kunovhura rimwe branchi kuZimbabwe kuti mashandiro atiri kungoita kunoku tisumudzirewo nyika yekwedu.
Mune zvamati matangawo here kuita zvingava zviri kubatsira nharaunda yamugere kwakare kuBotswana kana kumusha?
Aa, mukoma Jonga handidi hangu kunyepa. Kambani yedu iyi iri kutanga kutokura izvezvi. Saka hatingati tine zvakatanga kuita zvokubatsira venharaunda kana vakwegura kana kubatsira vanoshaya. Hatisatasvika pachidanho ichocho. Asi kusunga kuri kuita kambani yedu iyi ichiratidza kuti iri kukura, ndinovimba kuti kana Mwari achinga azarura tichange takupinda mesemomo tichigona kubatsirana nevanotambudzika, tichigona kubatsirana nevakwegura, tichigona kubatsiranawo kana nepanenge pachida rubatsiro rwevanonzi vanobatsira. Ipapo tinogona kuzopindawo.
Nderipi shoko ramungasiyira vamwe venyu vari kunze kwenyika vangadai vakateerera pane inonguva?
Shoko randingade kusiyira mhuri yeZimbabwe vari kurarama vari kune dzimwe nyika vachishanda nevanhu, chakakosha kuvimbika kubhadharana nevanhu vaunenge washandidzana navo zvakanaka usingabiridzire makastoma ako zvakare. Naivo vanopota vachirifeyana kuti aiwa imba yangu iyi yakambenge chirilika zvakanyanya but yakazogadzirwa neNT Solutions, ndo vakapedza dambudziko rangu. Saka izvozvozvo kuvimbika chinhu chakakosha kupfuura mari yatinenge tichida. Saka ndinongoti kuvimbika ndo kwakanaka mukoma Jonga.
Vanoda kukubatai vanokuwana ipapi?
Vanoda kutibata vanotibata panhamba dzedu dzinoti +267 7191 6124. Kana kuti vanogona kutibata paFacebook page redu rinoti NT Solutions. Bio rakanzi provider of waterproofing and roof leakages. Vanogona kuda kutibata pawebsite yedu vanotibata pa www.ntsolutions.co.bw. Ndatenda hangu mukoma Jonga.
Chizvarwa cheZimbabwe vatsungai Nyangasa vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 muMaryland muAmerica umo vari kushanya. Mutungamiri wenyika nomwe, vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vari kuita musangano nhasi kuQuebec kuCanada wakanangana nekutsvaga nzira dzekubatsira Ukraine iyo yave nemakore matatu ichirwiswa neRussia. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa pakati peAmerica neUkraine kuSaudi Arabia wakapa kuti nyika idzi dzitange kuchidzana zvakare uye kuti hondo imbomiswa kwemwedzi. Russia inoti chiri yakamirira kunzwa kubva kuAmerica nezvekumbomisa hondo. Amerika iri kumirirwa kumusangano uyu negurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika vaMarco Rubio. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai.
Ndinoona kunge vakabata basa chairo nokuti tinozoona Ukraine yakuti yakuisa zvombo pasi kunenge kwataurirwana zvinhu zvavanenge vari kuwirirana nazvo. Saka aiwa tinovatenda kuti hondo yave kuda kunomira.
Munoonawo nyika yeRussia ichizotambira here zvakataurirwana izvi? Tichiona kuti pari zvino pasara kuti nyika yeRussia itambire zviri kuwanikwa izvo zvichibvumiranwa kunyika yeSaudi Arabia izvi.
Tiri kuona nokuti relationship yavapo between America Russia inenge yatichinjei, haisisiri adversarial. Saka kutaura kwakaita vaRubio neUkraine nekuzotaura kwachaita vaPutin navaTrump kunenge kuchabuditsawo positive result. Saka tinongomira kuti tione kuti Russia ichabvuma here zvakataurirana neUkraine.
Totarisa kuti ivo vaRubio pari zvino vari kumusangano weG7 uri kuitirwa iwo kuCanada. Musangano uyu wakakosha sei pari zvino?
Wakakosha zvikuru nokuti tikuona kuti nyaya iripo ndeye matarifu panyaya dzemutengo nezvekutengeserana zvinhu munyika dzeG7 kunyanya-nyanya zvatanga kuMexico nekuCanada. Saka kwavari kuenda kuCanada ikoko tinovimba kuti kuchange kune kutaurana kwakanaka nekuonesanawo zviri pachena.
Pane zvavanokwanisa here kutaura vari ikoko zvingabatsira nyanya nyaya yekuti hondo iri pakati peUkraine neRussia imiswe?
Zvakanyanya nokuti tikuona kuti intelligence yanga yamiswa neAmerica yanzi yakudzokerera kuti ichiiswa futi, uye zvombo zvavanga vachipiwa vave kupiwa. Saka kubatsirana kwavari kuita kweG7 neNATO nedzimwe nyika kunenge kuchabatsira kuti zvinhu zviendere mberi musangano uyu weG7 kuCanada.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 washamara, tokutendai nokubudisa maaudio. Tichitaurawo ndakamirirawo bato reSANPF. Ndongoda kutenda kuti Zimbabwe iri peiri nenyaya yekuti SANPF iri kutonga. Tinewo zvedu machallenges atirikusangana nawo, but zvichanaka. Mapato anopikisa ari kufa asati atombotanga, zvichireva kuti haakwanisi kumirire nyika. Zviri kuzviratidza zvoga. Saka pari zvino SANPF ngaienderere mberi nekutonga. Dambudziko redu riri pana pakuti ED aenderere mberi. ED uri kugona kwazvo, but ngaasiye basa, timu yake ichipera.
Pastudio 7 apo. Haiwa, tinotenda Studio 7, tinotenda Studio 7. Nezvamuri kutiitirawo kuti panyuzi tichinzwa zviri kuitika. Dai pasina Studio 7, vakawanda tingadai tiri murima, nokuti Radio Zimbabwe inotaura kuti zvinhu zvakanaka muZimbabwe. Excellency President Mnangagwa, zvinoti boys.
Ndijoo pano paPretoria. Hai, ndiri kurwadzikana nenyaya yaBlessed akasungwa kumutungamiriri wenyika kuna vaMnangagwa. Kana vanganzwa mashoko angu ano, handisini wekutanga kumataura, vari pavamwe vakamataura vari kumataura. Ko, mungagotrega Blessed achisungwa sei? Iye akatoita muchenjedzi. Tokungwadzai kuti muzive zviri mumoyo. Matoti ndiJudas kwamuri mutengesi geza. Saka kana ari mutengesi muchiti zvaakaita zvakaipa, poita munhu akuridzirai whistle. Whistle blower ndiyo motora moisa muji. Amone here kuti mukuru wangu ipapo munenge marasika?
Nayo miono yevamwe vateereri yatakupai iyo, tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Musakanganwe Live Talk na8 manheru anhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.